Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 16, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanodarika makumi mashanu vanonzi vasungwa mushure mekuungana muHarare vachida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yave kutora matanho ekuferefeta nyaya dzeuori unonzi huri kuitwa navanamuzvina bhizimusi waWikino Chivayo nevamwe vavo. Batore MK muSouth Africa roenda kumataredzi mosva rechiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera munyika iyi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanodarika makumi mashanu vanonzi vasungwa nhasi muHarare mushure mekuungana kuti vacherechedze zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child. Murongi wemisangano musangano rinoti riri kumirira vana veZimbabwe reCitizens Movement vaAmos Chibaya vanoti vechidiki ava vanga vaungana pamahofisi esangano ravo muHarare asi vazoshamisika voona mapurisa akapakata zvombo achiparadza musangano uyu. Vachibaya vanoti vanga vasingade mvumo kubva kumapurisa sezvo musangano uyu vanga usiri musangano weveruzhinji uye waitirwa pamba pemunhuwo zvake kana paofisi isinei neveruzhinji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa muHarare kanawo mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ngatinzwe zvizhinji kubva kuna Vachibaya.
Chokutanga regaunditi kumuri yeZimbabwe rakacherera panguva dzino gore roga roga mayuti edu anoungana achirangarira Day of the African Child. Saka nhasi ndorangariri zuva ravanga vakaungana muHarare vachirangarira zuva rakakosha zvikuru sei kumwana weAfrica. Saka mayuti edu vandoungana papofisi pedu vachida kurangarira zuva iri. Chanetsa mayuti edu avungana paya mapurisa abva avuya vakapakatire zvombo vane zvamboko vane maAK-47 ndobva vasvika papart ofisi pedu ndokupera kukanda matiye gasi vachiridzire kuti mudenga. Ndobva vamwe vachaparira vamhanya vamwe vatotoka makumbo nechiitiko ichi asi mhosva chaisa yaparirwa ipapo hapana nekuti zuva iri izuva ragara richingopembererwa isenindamitimadhei rinozikamwa nemunhu wese kuti nemhakarei vaita izvozvo inoshava kuti zviri pati.
Asi manga makumbirawo here kana kuzivisa mapurisa kuti muri kuungana? Ndinonzwa kuti mutemo unoti munofanira kuzivisa mapurisa kuti muchaungana.
Kana muchiungana pamba pavachibaya inonzi private place hamuzivisi mapurisa. Kana muchiungana pahofisi penyu hamuzivisi mapurisa because private place. Kana muchinoita gungwana rakadaro papublic place ndo pamunozivisa mapurisa muchitevedzera mutemo womopa sezvauri. Asi chiitiko ichi anosvikira paofisi pedu.
Saka vanhu vasungwa vangani vamuri kuti pasungwa vanhu?
Vanhu vasungwa vanosvika kuma50 in number. Vamwe kutaura kudai so vari pahavhondo police station, vamwe vari paHarare central police station, vamwe vari kuWaterfalls police station. Vanongova muzvipoka zvipoka zvipoka zvipoka. Saka magota edu vari kumanya nenyai tida tinoti mhosva yavanochadyiwa nayo ndeyei nokuti kuungana vanhu vachipemberera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva uye gungano iri tingiraitirwa pamba pamapaofisi pedu.
Izvo zvaitwa nemapurisa izvi zvichakutaisai kunge muchizosangana here kana kuungana mune ramangwana?
Haiwa, hatichadzi mangwana, hatitori mune rimwe gungano rakatira kuchinhoi kutenderera zuva reday of the African child. Saka regai ndimenderi ndichiti haiwa, vana veZimbabwe musavhunduka, vechidoko veZimbabwe musavhunduka, munobvumidzwa kuungana muchitemberera zuva iro. Izuva rakakoshera vana veZimbabwe, izuva rakakoshera Africa yose. Saka tiri kuenderera mberi mukomajonga haiwa zvemapurisa ava tagara timbogara navoka totimbotenderera tinavo munzvimbo. Hatigoni kushaya izvozvo nokuti hatina mhosva yatinge tapara. Kuti vanhu vaungane vachitenderera zuva redev after child haisiri mhosva. Saka tiri kuenderera mberi nyika yose nemazuva takatara kutinge tichita mhemberero iyi.
Vanga vari murongi wemisangano, musangano rinoti riri kumirira vana veZimbabwe reCitizens Movement, vaAmos Chibaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo nhengo yevechidiki vebato reZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Ava vanoti vechidiki vebato ravo vacherechedzawo zuva iri vachipinda munharaunda dzavagere.
Isu sevechidiki tinokudza zuva iri zvikuru, nekuti izuva rinokudzwa kodzero dzemwana wemuAfrica. Izuva ratinocherechedza zvekare humbunyikidzwa kana udzvanyiriri hwakaitwa vana vemuAfrica nevapambepfumi nevauyi. Panguva idzo vana veAfrica vakanga vachifungidzira kuti isu sezvo tiri munyika yedu tinofanira kunge takasununguka. Saka izuva rinotirangaridza zvikuru udzvanyiriri hwakange huyi nevapambepfumi. Rinotirangaridza kuti isu sevana veAfrica tine basa rekuramba takachengetedza chimiro chedu sevaridzi venyika, uye sevana veAfrica tinofanira kunge tichichengetedzana umwe noumwe, tichifambisa basa mberi rekubudirira kweAfrica. Rinotirangaridzazve kuti kubudirira kweAfrica kuri maoko edu isu vana vemuno muAfrica.
Chii chamaita kucherechedza zuva iri? Maungana here, mune mabiko amaita here, kana zvimwe zvamaita ingava mitambo kune zvimwe?
Hatina mutambo wataita vanhu vakaungana, asi kuti mumwe nemumwe wedu sevechidiki atora nguva iyoyi kurangarira vechidiki vari munharaunda yakamukomberedza kana nharaunda yakapoteredza. Kune vechidiki vanovenherera, kune vechidiki vangange vachitora zvinodhaka, kune vechidiki vangange vachitambudzika chaizvo kuripa kana mari yezvikoro, kune vechidiki vanogona kunge vachitambudzika vasina pekugara. Tawirirana isu sevechidiki vese kuti umwe noumwe paari ipapo ngaarangarire zvikuru zuva iri nekuwana chaanoitira umwe wechidiki nekuwana chaanoitira vana veAfrica. Asi chikuru chatinoita isu semusangano weZANU PF kukurudzira vana kuti tarisai kabudiriro riko nevamunangagwa. Umwe noumwe mwana tavaudza kuti enda unotarisa mukana uri pedyo newe, enda unotarisa basa riitwa nemutungamiri wenyika pedyo newe, uwane chekuita kubva mubasa iroro. Tichivarangaridza kuti onai mutungamiri wenyika atigadzirira mabasa, onai mutungamiri wenyika agadzira mainnovation hub ekuti kana uchinge wagraduata hauchadade nesetifiketi nebepa, wakudada nemaskills awadzidziswa. Saka umwe noumwe wedu bandikero rechidiki ari mushishi yekusimudzira wechidiki nenharaunda yaanogara.
Tanzwawo vamwe vana veZimbabwe vari kuti vanga vaunganawo muHarare vachida kucherechedza zuva iri asi vaparadzwa nemapurisa. Munoti iwe nedanho ratorwa nemapurisa iri?
Tsika yedu muZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Kana muine pamuri kuungana munozivisa vemutemo, chamunovazivisira kuti muwane kudzivirirwa kubva kunjodzi ingagona kukonzereswa nevamwe vanenge vasina kufara nekuungana kwenyu. Zvino kana paita vanoungana zvisina kuziviswa kumapurisa zvisiri mubumbiro remutemo, zvinodzokona zvokaadzika kuti vaunganira chinangwa chakanaka here kana vane zvimwe zvavanenge vaunganira, uye kuti vamukwananzi havana bato. Mukatoudzwa zvinhu zvapinda vamukwananzi zvaakutobuda pachena kuti chaachaunganirwa hachinei nechinangwa chavanenge vachitaura. Vanenge vaunganira zvimwe zvinangwa zvemutsinga.
Vanga vari nhengo yevechidiki vebato reZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje vari parunhare muHarare neStudio 7. Komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ine urongwa hwekubvunzurudza vana muzvinabhizimusi vaMoses Mpofu, vaMike Chimombe navaWikinwa Chivayo kuti inzwe zvizhinji pamwe nekujekeserwa pamusoro petsamba inonzi yakanyorwa navaMpofu navaChimombe ichienda kugweta ravaChivayo riri kuSouth Africa, uye mashoko ari kutenderera pamadandemutande ari kunzi akataurwa navaChivayo. Zaki inoti tsamba pamwe nemashoko aya zvinosimudza nyaya dzakarerekera mukucheneswa kwemari zviri kunze kwemutemo kana kuti money laundering uye kushandiswa kwemasimba zvisizvo kana kuti abuse of office. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzaki muzvare Simiso Mulevu vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti tsamba iri pamadande mutande ezek dande mutande reX iro raimbonzi Twitter ndeyechokwadi uye basa rinogona kutanga chero nguva kana vatatu ava vakanozvipira kuti vasangane nematikitiva ekomisheni yezaki. Vampofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivhayo tsamba vachinyuta nekwavanoti kunyimwa kwavakaitwa mari dzinonzi dzakabva kuzek idzo dzaikwanisa kunge vachizogovana. Vachivhayo vanonzi vakaramba kuti mashoko ari kutendererawo padande mutande aya haazi avo vachiti izwi ravo rakagadzirwa nemishina yechizvino zvino kana kuti artificial intelligence. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi uye hatina kukwanisawo kunzwa kuzeki pamusoro pechipomerwa ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wasachigaro weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Tinenge richiyero yedu isusu semazimbabweans kuti nyaya dzakadaro idzi dzinyatso kuhwara rudzamo rwakakura kwazvo asi tichitarisa nekwatakabva nepakatambwa zvaki ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo hapana chinobuda nekuti hatisatanyatsoona chinhu chinobatika chavakaita pane uori hwese hwakanga huchiuya kumaoko mavo. Saka tinongoona hedu kuti vari kungoita zvisoo sebandiko ravanokwanisa kungoita asi handifungi kuti pane chinobuda chimuso kana vaita tsvakurudzo dzavo idzodzo. Asi kana zvichinge zvaitika aiwa tinoteya maiso kwadzo nezvaizvo ichidiwa nevanhu vezimbabwe nekuti upfumi hwenyika haufaniri kuparadzwa nenzira yakadaro vanhu vachishupika muzimbabwe.
Asi tichiona zviri kubuda mumadande mutande hausi umbo here hwakakura hwekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kunge yakatowana chekumira nacho panyaya iyoyi.
Pane zvimwe chinhu zvisingati kumuita statement asi kungoita maona umboonumbo wakajeka unhungo uchibuiswawo nyaya iyi haina kutanga kubuda svumbe rinoo kana musungu zvakapera yanga yatoonemwe dzichingotenderera asi hapana zvange zvaizoitwa zvazotanga kutengenesa vanhu apo vachi vayo vatanga kuramba kuti hangi ziravo pane zvimwe zvakaitwa zvemushina wemazuva ano kuti vaite kunge ivo ndo vari kutaura asi tinongoti regai tione asi tekuziva kwedu ngoma ndiyo chino munzi wabata woregedzwa wabatwa woregedzwa kuti vanhu vangokanganwa kuti pane nyaya yakadai yakaitika.
Uori hwakadzika zvakadii muzimbabwe vachaumba?
Haa uori hwakatekeshera kwese kwese uori huriko uinde kumapazi ehurumende kunopuhwa chikafu gureni dzarenyu irorini uori hwakazara ikoko. Saka chinoizisimudzira kuti mapazi ehurumende akafana nezvaki anyatsoshanda negwinyiso yakakura chaizvo kuti vanhu vaone kuti uori hauna kunaka uye kuti uori hunopusa nyika hunokanganisa kugarisana kwakaita vanhu asi izvi hationi zvichiitika huri kutotekeshera kunge kenza chaiyo.
Avanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reUmkhonto weSizwe kana kuti MK remuSouth Africa iro rinotungamirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rinoti rave kuenda kudare rinoyananisa makakava esarudzo reElectoral Court richipikisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera richiti ngazviraswe uye richikurudzira kuti kuitwe dzimwe sarudzo itsva mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days. Bato iri riri kuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvemhando yepamusorosoro uye ranga richiri kuita musangano wekuzivisa matanho ariri kutora aya pataenda pamhepo. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nasi vakurudzira kuti kurwisana kuri kuitika pamwe nekuurayiwa kwevanhuwo zvavo mudunhu rekumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo iro raparadzwa nekurwisana reNorth Kivu kumiswe nekukasika. Vanhu vangangoita vanomwe vakaurayiwa mudunhu iri nechishanu uye mugovera mushure mekunge vanhu vapinda mumigwagwa vachiratidzira kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuurayiwa nevanofungidzira kuti vapanduki vanopfurikidza mwero vechiIslam. Israel yazivisa nhasi kuti yave kutanga urongwa hwekumbomisa kurwisa chikwata cheHamas mudunhu reGaza kwemaawa gumi nerimwe pazuva senzira yekubvumidza kupinda kwechikafu nerubatsiro kuzvizvarwa zvePalestine zviri kutambura. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Zino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navasimba rashe rambi yavo vanorwira kodzero dzevadzidzi vachishanda nesangano reZinasu nezvekucherechedzwa kwezuva reInternational Day of the African Child. Ngatinzei vachitsanangura.
Takatarisa nyaya yedu yedzidzo yemuZimbabwe tiri kurangarira tiri kucherechedza the 16 June the International African Day African Child Day tichirangariravo vadzidzi vakasimuka kuti vafaitire kodzero dzavo dzekunge vange vachiwana dzidzo vange vachiwana muruzivo kuburikidza nedzidzo ngati up to the Soweto uprising. Tikatasa muzvikoro zvakasiyana siyana mumacolleges maprimary masecondary vana vamwe vari kusangana nedambudziko rekutadza kuenda kuchikoro kuburikidza nemari chaiyo kuti zvinhu zvaoma muZimbabwe zvinhu zvaita manyamamire nerongo tatadza kuti vamwe vaende kuchikoro dzidzo yangova yevanobva kumaground yevanobva kwakabudirira kudhara yakunegleta isu vechidiki vanobvawo kumana akasiyana yenyika vanobvawo kuna Nambari vanobva kuna Nasakubva kuna Naglenzi kuna Kadoma tatadzirwa kunge tichienda kuchikoro nikonzero yekuti muzvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka nyaya dzemari dzanetsa idzi.
Asi takatarisawo divi revechidiki kana kuti vana vechikoro hapanawo zvavari kuita zviri kuita kuti vasawane dzidzo.
Imwe kodzero yaita kuti vana vechidiki vatadze kuenda kuchikoro inyaya yemaearly child marriages vana vechidiki vachiri kuroorwa vachiri vana vadiki zvakonzera kuti ivo vanenge vaine shuwiro yekuti vange vachienda kuchikoro vanewo zvishuwo zvavanoda kuitawo mukati meupenyu hwavo asi zvatadzikwa.
Nyaya yekushayikwa kwemabasa iri kukanganisawo dzidzo zvakadii.
Dzidzo yemunyika medu yasvika pachidanho chekunge yakuratidza sei isiri kuremekedzwa zvakanyanya yakuratidzwa sei inge isina basa nekuti tine isu vechidiki vari kupedza muchikoro vapasa nemadistinction avo vari kungopedza vanogara kumba zvinhu zvooma zvinhu zvoita sezvisina kunge zvakagadzirirwa kuti zviende mberi asi nyaya yekutoti munyika medu hamuna mabasa these high rate unemployment vechidiki vasina mabasa ndiso saka muchiona munzvimbo dzakasiyana siyana mageto edu akasiyana siyana vaakuita zvemadrugs madrugs aakutorwa nekuti kunenge kusina zvekuita vechidiki vava kushaya zvekuita not kuti havagoni havana chipo chekunge vachikwanisawo kubatsiridza kana kuumbiridza kuti nyika yedu iende mberi but inyaya yekuti havasi kukwanisa kunge vachiwanawo mukana iwo wekunge vachimirirawo nyika yavo mumabasa akasiyana siyana. Tinokurudzira kuti vana vese mwana umwe neumwe anobva kwakasiyana siyana kungava kumaruwa kana kungava mudhorobha awane mukana wekunge achibatsiridza kana kuumbiridza kuti nyika iende mberi kuumbiridza kukuru kubudikidza nekuwaniswawo mabasa.
Ndeapi matano angatorwa kugadzirisa matambudziko aya ari kutadzisa vadzidzi kana kuti vechidiki kuti vange vachiwana dzidzo.
Tarisira kuti hurumende pane zvinhu zvese zvainoita kuti igadzirise zvinhu izvi inofanira kunge ichikwanisawo kunge ichitedzera yatinoti iyo Dakla Declaration yavakasaina kuti 20% will be channeled towards education. Hurumende yedu inofanira kungezve ichishanda nevemutemo kuti ikurumidze ione ibatsire vanasikana vari kuroorwa vachiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti vanopinda chitendero chakadai, vari kumanyikidzwa, vari kumbunyikidzwa ikodzero dzavo dzekuti vaende
kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navasimba rashe rambi yavo vanorwira kodzero dzevadzidzi vachishanda nesangano rezvinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Chinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki svondo rinouya. Ini ndinotaroka Ncuve, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka Ncube teerera zvakare svondo rinouya apo achadzoka nechimwe chirongwa chevechidiki.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum. Tichikupai hurukuro yataita naDr. Reverend Levi Kadenge, vanove mudzidzisi mukuru pachikoro cheUnited Theological College, pamusoro pemamwe makereke anozviti ndiwo chaiwo kudarika mamwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Shoko ramwari rinongotaura chinhu chimwechete, asi vanhu vozoriisa nemutoo wakasiyana siyana. Saka vanhu ndovanonyanya kupatsanura shoko richitaura chinhu chimwechete. Saka isusu vanhu ndisu tinoita kuti pave nemutsauko, asi shoko riri rimwechete.
Asi chii chinopa mutendi kuti aone kereke yake seiri pamusoro kudarika dzimwe kereke, Reverend Kadenge?
Chinopa munhu mutendi kuti aone kereke yake seiri pamusoro, I think ndiko kukanganisa kunoita vanhu. Zvokuti iko kana vanhu vachida kuva makristu akakwana anoziva zvaanoita, ndingangoona mumwe achiti mukristu mumwe wangua, tinongotenda kuna Ishe Jesu Kristu mumwe chete. Saka tinofanira kutofarirana panzeri pokuita makwikwi. Afika ndo zvatiri kuona makwikwi achizonge apamusoro, nekuti vanhu nemasikirwo avo vanongozviona fanika ivo vari nani kupfuura vamwe. Saka uhutera hwedu chete, hapana chimwe chingabude pane zvizvi. Utera hwedu, kusaziva kwedu, kutadza kwedu, asi tiri vanhu vamwe chete muna Kristu.
Pane musiyano here mumakereke?
Zvandingataure kusiyana kwemakereke, zvakangogara zviripo kuti vanhu vangopasanurana, asi hapana chokuti icho vanhu vangaite zvavo zvokukakata nokudhonza vanhu kunge vari pamakombi vachiti pinda mukombi yangu. Asika ndo zvatinoona vanhu vachiita, ndo mafungiro evanhu, ndo kuda kwevanhu. Vanhu vanenge vanotozvidawo izvozvo, asi handione zvichigadzirisa kupatsanurana kwemakereke. Zvinotoita kuti ave akapatsanurana zvikuru
Kwaimo mbuku jene mbaiberi zviri muhere zvekupatsanurwa kwemakereke zvaakuitwa nevari kuparidza izvi.
Mubhuku hamuna zvekuti kereke ndiyo inonzi yakanaka kana kuti tsvene, asi kungoti vanhu vanenge vangotamba chinhu vanozvitutumadza vachiti ivo vari pamberi pevamwe, asi handizvione zvichiwanika mubhuku. Ndinoona vamwe vachitaura kuti makereke avo ari mubhaibheri, zvichibvira pakuti dzimwe nguva ndo vakatanga kuva nevhangeri vachizoripawo kune vamwe. Hongu Roma yakatanga, asi yakazopatsanurana nekufamba kwenguva vanhu vachida kuva vakasununguka kunamata. Izvi zvakangouyawo nemafungiro evanhu nekuona kwavanoita, asi kuti Bhaibheri rinosapota izvozvo ini handikwanisi kuti ndiwane pandinobata pokuti Bhaibheri rinoita kuti vanhu vapesane.
Kwaizvozve kudzidzisa zvenhema zviri kuwo here kumakereke uku, Reverend Kadenga?
Zvekudzidzisa zvenhema, aiwa, zviriko. Variko vanotodeedza vanhu vachivadzidzisa dzimwe dzidziso dzenhema, sekuti vanhu vanonzi idyai uswa kana kufura uswa muri mukereke, kana kubviswa hembe vachigezwa maprivate parts avo. Izvo zvimwe zvazvenhema izvi. Makereke akupedzisira ave business nokuti vanhu vari kutsvaga mari. Saka ichokwadi, zvenhema zviriko. Vanhu kana vakutsaudzira vachiita fanika izvozvo izvi, kutsaudzira kuri pamusorosoro, nokuti haungati vanhu furai uswa kuti mugoenda kudenga kana kuti musvagite sadza, kuti kana mukaonda mukafa nekuti muri kutsanya munonosvika kudenga. Izvo zvimwe izvo ndo dzinonzi nhema idzodzo dzinongobudawo muvanhu.
Ivo vari kuparidza zvenhema ava nevari kupatsanura makereke vanogona here kurangwa naMwari?
Zvokurangwa zviripo. Chokwadika kunyepa nekutsaudzira, chokwadi vanhu vanotorangwa. Mwari haangazvifarire izvozvo, nokuti Mwari watinonamata wega anofarira chokwadi. Saka nhema nezvimwe izvi kutokumbira ruregerero kwaari kuti Mwari atiregerese. Asi vamwe havachatombokwanisa kukumbira ruregerero nokuti havatomboziva kuti izvozvo vari kunyepera vanhu, nokuti vanhu vanoiswa semhuka vachitungamirirwa. Vanhuwo vachingoteerawo kusaziva here? Ameno, ameno. Dzimwe nguva ndo nyaya yacho, asi kurangwa kuripo, hatingamborega kurangwa nokuti tinenge tichinyebera Mwari, tichitaura zvaasingade zvaasina kumbotaura, zvatinongofungawo isisi kuti tiwane chouviri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Reverend Levi Kadenge, vanove mudzidzisi mukuru vari zvakare mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College muHarare. Muhurukuro yedu tichitarisa chikamu chezvechitendero, tinopawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi, zvamira zvakadai: Highlanders 1, Bikita Minerals 1, Wange 1, Green Fuel 0, Dynamos 1, ZPC Kariba 1, Tel 1, Caps United 1, Koti Chegutu Pirates 1, Erendals College 1. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki vanosvika kuzana vanonzi vasungwa mushure mekuungana muHarare vachida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica, kana kuti International Day of the African Child. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti yave kutora matanho ekuferefeta nyaya dzeuori hunonzi huri kuitwa navanamuzvinabhizimusi vanosanganisira vavikine uchivayo nevamwe vavo. Batore MK remusouth Africa roenda kumatare richiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Stanley Musanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Nami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku-16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananze uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuqoqo ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ibona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Whitney Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mutyambaye nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lwe-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiwe laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kuninga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Sebekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetisele on a private space besenzela nje ukuthakazelela ilanga lesilaziyo sonke uzuke ujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-button flick agijimisa-ke ontanga edisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo kangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani. Kodwa thina nje njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu elisake sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufuzelisayo.
Lalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe ngamapholisa bangaki njalo ukuthi bazafethwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa lesiyendlini kodwa abagqotha ethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanze lolu suku ubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa?
lolu usuku lukhathele kakhulu historically sijayele ukuthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka into eleminyaka leminyaka isenziwa siyamangala ukuthi khathise kutheni ukuthi abantu bayalitshe ukulandzelela nokuthakazelela ilanga eliqhakatheke kangaka ilanga ya-June 16 siyakwavika ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu-ke e-apartheid e-South Africa kubulawa-ke oPeter Hector labanye okwaba yinto yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke ihlelo lenkululeko ye-South Africa abensundu kakhulule bazivuse uhulumende we-apartheid webandlulile adilizwe laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana abaesisilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC esixoxela ecingweni eseHarare. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani ye-South Africa e-Rainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Kulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lumbiko.
I-statement elifubone ku-account ye-ZAC ngeseqiniso ikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imizamo yoku-interviewa abaqanjwe ku-statement leso isiqalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission aza-interviewa and izulu izakwaziswa manyathelo alandela.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le-Studio 7. Ibandla umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhla ntambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le-ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla leyomkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalane yoluhlu lwempumela yokhetho ele-ANC lihamba phambili lilandelwa ngele-DA kwathi ele-EFF lalandela ele-MK. Ibandla le-MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokuma kancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenza ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuchiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Kuba uhlelo lwethu ebesize ngalo lokuzothatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo, kuthiwa i-cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Ma kuleli lizwe bakuthiwa uyenza i-practical in something, uyayenza mpela i-practical. So bangenile bayabona amalebu ayisimanga, amalebu yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology befunda eklasini namabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robots asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlali bakuleli, bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nesiko labantu balapha, labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azize engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu esintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakathise zilungiswe, and lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizen.
UBrian Nyanga oyisifundi seInala Country School obeseMelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Lapha ngibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-White House, ngafika e-Voice of America, e-Madison Square Park, lama-colleges amaningi kanye lama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngike ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijhiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalungu. Njalo e-White House siye sasika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami u-Mr. Mbeki ngoba ngiyosikha lapha nabadlalini.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenye.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe, ngilapha eMelika nge-Youth Affairs Program. Nge-Youth Affairs Program esibonise indawo ezidlulileyo njalo sathi safunda into ezizathola kulapho. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-MoUNL College, University of Tennessee, East Tennessee State University. Kulawa mayunivesithi silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo, njalo iningi lethu selazi imisebenzi ofuna ukuyenza ngezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo seInala Country School umnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uGuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana nabanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ukuthi uGives to Ray we Studio 7 usiphatheleni.
Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Namhla sifuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kweZimbabwe. Ngwenya, sakwamukela ukuhlelo kwakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibingelele kini abahlakazi bethu, babuthi kakhulu wena bakwethule.
Yes, yabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje. Kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo babudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle kakhulu, mhlawumbe ukuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumvela ingane qobo lwakhe. Ngakho-ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana nesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza bonakale ezisikeni zakhona, njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele, odaka nakomanyangwa ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza, abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle. Uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi, ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele. Ngakho-ke ayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona, laqala ukwenza izinto abangahambisani nazo, bayafulathela babe kudanyana nani. Kodwa mali iziqoqa zisondela kibo, kuyasebenza kuphela.
Singathi pho okumele kuqale udaba lolumbani ukuthi kulungise konke lokho ngani kuyahlupha kwenze nxa kule somiso esinje kwenzakala ukuthi kuphela abaphansi labo badini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala, ikakhulu ukuchabalala kukhosi okuyibona obakuhamba phambili kule nto le. Kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi ngezigaba ngezigaba, kuthole ukuthi nxabe bona ukuthi kukhona ongasahambi kahle, mhlawumbe babizane okusiba nabantu ababesiba nabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe beze befika khonale kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi, bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphana, baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko-ke phela sezokuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele, okunye kwaqinga kugejwa. Manje pho abaphansi abazondanga?
Kuyenzeka ngempela bazondile, kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho yayingathi khona, njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khonakale kwaze kwabhonjwa nasendaweni lapho esasibhekelele ukuthi yikho lapho okutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinise elizwe.
Yebo, sekugcina khonapho baba Ngwenya.
Bengingacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho sikhona kuyisomiso, kodwa esabo singaneni asifani nalesi sintu. Uyamangala noma ukuhamba ezindaweni uzathola utshani bubuningi, umangala ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyondini kona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu, uhanje kuye kwenziwa ngoba kudala kwakuthi afunde ahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho, kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa, besekusiba nabadala futhi amakhehla ababekuhamba besenza lokho kuthiwa yintelela ufuna izinto eziyizithiyo, wena uthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile kuyibulale, noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo, abanye bathi izitalumakwe lazo zitholakale lapho zitshiswa. Izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu, njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo, uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga, kwakwenziwa kunalokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nice bona ke ukuthi sekungcwele sezadisa izizwe
lo ke ubaba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ngwenya ungatshela kusasa baba
siyabona
aya utshela wathi salulandela
salulandela
iwono msi
salulandela
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 iwono msi
awatala
awatapotini
siyabonga kithi kozekholo asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngevikele idlule sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu wazalo ayedwa. Yilolu lalowo muntu usuka emndenini thize. Kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe abasekho, kodwa kuqakathekile ukuba namuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni. Ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo. Sibaleke sasibaleke encwadini yabaseKorinte besibili isahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20. Sikhumbuzane ngamafitshane okufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaul wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengisho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lomthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola, kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhulume izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke, bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo abahluphekayo, kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngileqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisiko ukuthi ngabakwazi, kodwa ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebo, emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokho abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho bengeyakho wedwa lomndeni wakho kuphile lina lodwa? Awukuboni ukuthi khona lokho ayisikho, ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini ozuzayo kakhumbule abaswelayo olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho abanye sengithole izisebenzi zisetshenziswa nzima kodwa ekugcineni kazitholi lutho buyisanani lo nkulunkulu lina baphathi buyisanani lo nkulunkulu lina zicebi buyisanani lo nkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo umuntu kazihlole abuyisane lo nkulunkulu asikhuleke baba thixo ingcwele ekuphambukeni kwethu mazizame ukufana lawe sibuyisane lawe baba ngojesu kristu wasenazaretha amen
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Motiemba nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
UTobias Mjambanje uzalelwe kobulawayo ukhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Uzalelwe empilo kobulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola sisadla ibhola emaphepheni emalokitshini lezikweni ngasebapha ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary kusuka kuMonarch ngasesiyadlala kuTizen Colts ayi-Olympics ikhoshwa nguThe late Barry Daka ngasuka khonapho ngabona ngoTsano inkulamo kuya kwami kwaHighlanders ngo-1986
uMdlambanje wayedume ngokulithela emambuleni
kwaHighlanders bengidlala ngi-striker I still remember the first game yami sidlala le Zimbabwe Saints i-Independent Trophy ABF ebusuku ngashosha i-winner that day. After 3 days abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala i-final le-Capes. Sayidla futhi Capes 2-1 ngashosha futhi i-winner. Uma medals engadlalayo sawina umnyaka no-86 sawina isibuku. Sawina Africa Day Trophy, sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi-Netball FIFA Catholic Cup ngathi ngo-86.
UTobias ukuthi kulabadlali adlala nabo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo-Ephraim Chawanda.
Sasileyo ndoda lo kuthiwa ngukhathazile wayeyi-speed winger. Wathi nxa engaphuma ku-right mna ngene esenta nxa ekhosa vele abantu sebekwasa ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey. Kulo ndoda othiwa nguRocky lo ayadlala kuSaints lo i-defender yeSaints ya uEphraim Chawanda nguye ngani waye ngani uyavala kuma-defenders amaningi
umhlamba nje wagcina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhola la kulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo
kuHighlanders ngathi nga-retire ngo-92 liyazi kudala i-private ingabhadala so sithi ungathola umsebenzi kutsho bambelela ngaphi emsebenzini akufani lakathesi ukudlala ibhola sokule mali angazi ukuthi abajahalele suka kwenza njani lapho kule mali kumele kube commitment kube lama 3 D's esasihamba ngawo thina kudala bawongela mali discipline devotion le dedication kwaloku awungeke walahleka ebhoreni
uTobias Mjambanje usola inkokheli zomdlalo webhola ungasebenzelani laba-ke badlala inguqu
abantu abakhokhela into zebhola sebelahle iprojekthi okungayenziwa because uzabona ukuthi kumele besebenze ngathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora even nxa come to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encisana nabo-coach kuba lula mina I think ngangena even ku-chairmanship kunengito esingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khatshana ngebhora le athese okwebhora bengani kusaseceleni besengene kuprogram yama-drugs sesonke abantwana phandle lapha hey sukunakala so sengu-drug awareness
uTobias Mjambanje usebenza nabasakhula emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa kusenjalo impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League ihambe kanje izolo Bulawayo Chiefs 0 Platinum 1 Ngezi Platinum 3 Chekenini 0 Zimbabwe 3 Arsenal Movers 0 Yeta 1 Manika Diamonds 1 namhlanje ke Tel 1-1 Cape United 1 Wangi 1 Green Fuel 0 Tano Mazimbare 1 ZBC Caribe 1 Jacob Pirates 1 Herentals 1 Highlanders Poso 1 Bigita Mineral 1. Ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum, kulandela iManica Diamonds, kuliBhoso unumber 5, iDimbaro unumber 7. Ngimane City 7 ngoBulawayo, igama lami ngeze Jesus Bani.
Sibonge u-Ezra Chisa Sanda obesethulela ezemidlalo. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumelise linye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithachithe umhlangano weHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement, njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-50. Inhlanganiso yeZac ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.